ongororo inoti munyika dzakadai seZimbabwe, Zambia neMalawi chidimbu choi chidiki munyika idza vazivi mamiriro eropa ravo uye vane utachiwana havasi kuwana mishonga. Imwe nyanzvi munyaya dzeHIV and AIDS, amai Muchanyara muKamuri vanoti vana vari pakati pemakore 15 kusvika pa24 vanonyanya kuvavarira kudzivirira pamuviri pane kudzivirira zvirwere zvepabonde. Amai muKamuri vakurudzira vabereki kuti vakurukure zvepabonde nevechidiki ava sezvo vazhinji vavo vachiita zvepabonde.
Vana ava isu tinovaona savana, but mukati moupenyu hwavo vana ava vatanga zvokuenda pabonde vari vana vabiki. Saka nyaya yavo huru ndeyekuti vanoedza chose kuti vadzivirire pamuviri pane kudzivirira zvirwere zvebonde. Saka mukudzivirira pamuviri, vamwe vavo vatotanga kushandisa kunyange family planning methods, dziriko nzira dzokudzivirira vana dzokuita pamuviri. Asi nzira dzokubata HIV hazvisizvo zvizhinji zvingati vanenge vachitya nazvo, kuva waridhi nazvo. Saka ndoimwe nzira yekuti vanobata pamuviri, vanozama kuedza kudzivirira kubata pamuviri pane kudzivirira zvirwere zvenjozera nekudzivirira HIV. Ndo zvinoita kuti kazhinji kacho vazoita bonde risina kudziviririka, nekuti vanenge vachitoshandisa nzira dzokuronga nadzo vana. Zvozoita kuti ivo vazviise panjodzi huru yokubata HIV.
Amai muKamuri vatiwo zvakakosha kuti vedzisvondo vaparidzirewo shoko rekuongororwa ropa kune vechidiki, sezvo vechidiki vari kuita zvepabonde vasati varoorana.
Vana vedu vazhinji, kunyange nevanoenda kudzisvondo maChristians, ikoko kunongokurukurwa nyaya yekuzvibata abstinence. Hapana zvavanogona kuti vangataura vari mukati mekereke kuti abstinence ndizvo hazvo, asi isu tinokundikana kuti vawane kuwana dzidziso dzingavadzivirira. Saka savanhu vako vane vachitya kuti vataure kuti tipeiwo mamwe mazano ekudzivirira.
Vanokokera zvirongwa zveHIV and AIDS muGweru vaMurari Hwingwiri vatiwo nyaya yekusarurwa ndo inokonzera vechidiki vazhinji kuti vasada kunoongororwa ropa.
Vana vezera irori matoti maadhoresenzi waya, kana takatarisa nyaya dzeHIV panotariswa nyaya dzestigma, potaurwa nyaya zvedhisikosha. Vana vari pazera irori vane dambudziko panyaya yekuda kunotestwa nenyaya yestigma inoitwa necommunity. Havatizo kuzonongedzerwa kuti inini ndiri kudauya rurama notatiwana uyo anoti anomwa mapirisi ari pachirongwa. Saka ndozvokuti kana vakanga vasina kunge vawana kupiwa ruzivo rwakanyatsokwana, ndi vamwe vana vachona vanotizoti kana vambotanga vari pachirongwa kuri kuti vakazvarwa vari HIV positive, vabereki vakasavadzivisa vanogona kuzotungumira pakati apo.
VaHwingiri vakurudzirwa vechidiki kuti vaongororwe ropa nguva nenguva. VaHwingiri vati vechidiki vanofanirwa kutora mukana yekuvapo kwemishonga yeantiretroviral therapy kuti vaongororwe votanga mishonga nguva ichiripo.
Senyika zvakatikoshera kuti vanhu vemazera ayo vave vanoongororwa ropa vatetwe vave vanoenda pachirongwa zvakare. Zvazvakanakira zvasiyana nakare kwokuti munhu aita akatetwa unoti ndakatetwa handina mishonga, handiwani mishonga. Vana vematinagers maadolescents aya tinokurudzira kuti kozvinonga vatetwe mapiritsi avako maARVs anoita kuti munhu aramba achirarama mararamira anongoita chero munhu asiri HIV positive. Chinenge chingodikwa inyaya dzeadhere. Saka iko zvino zvasiyana nakare, mishonga iripo pazvipatara zvese zveministry of health kuwanikwa mishonga yemaARVs and anopiwa pachena muno muZimbabwe. Mapiritsi iwo aripiwa pachena, tisatamboyaita dambudziko rokuashayiwa ariko mapiritsi emaARVs. Saka tinongokurudzira kuti maadolescents aende kunotestiwa aongororwe ropa.
Munyori mubazi rezveutano Dr Gerald Gwinji vati zvakakosha kuti zvirongwa zveHIV and AIDS zviumbwe nenzira dzinoita kuti vechidiki vasununguke kuwana zvirongwa izvi. VaGwinji vatiwo bazi rezveutano rakatotanga zvirongwa zvokuti vechidiki vakurukure zvavanoda uye zvinovabatsira mukurwisa HIV and AIDS. Dr Gwinji vatiwo vechidiki kunyanya vanasikana vanoda kupuwa masimba kuti vakwanise kuzvimiririra mukuchengetedza utano hwavo. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndine Patricia Mudadigwa.